mapurisa kuti aiwa vakomana vanomwawo vakuvaita mastatewitnesses saka varekoda mawitness statements from 5 kana kuti vakomana vashanu uyezve in the presence kana kuti paine vavanga varipo namukoma chinopfupwa kuzimbabwe lawyer Serena Rice saka nekudaro mapurisa azoendera mberi achiti pane vakomana vaviri vanga vasina vabereki wavo nekuti vakomana vari under 18 years vanofanira kumirirwa either neparent nemubereki kana kuti neguardian muchengeti pane nyaya yavari kuferefeta yakanangana nezvavari kutaurira kuti pakaitika mhirizhonga kana pakaitika demonstration musi wa 7 February saka mukoma chinopfukuta vamwe vachizorora kudzimba kwavo pazuva rezororo magwetedo eguwsns vanenge ari pabasa
ivo vakomana vanomwe ava vari kutiwo nenyaya iyo yavari kuda kuferefetwa kana kuti yavari kupomerwa iyi yekuita mhirizhonga
vakomana vanomwe kuala mmison vari kuramba mhosva iyo yanga iri kutaurwa yekunzi vakaitika mhirizhonga yavakaparticipatini kana kuti yavakaona ivo vari kutoti isusu taitozvibvirwawo kuchipori tichienda kumba uye vamwe vavo kuri kutaurwa kucopacabana ndiko kwavanokwirira dzimotokari dzekuenda kudzimba kwavo
asi muchiona danho ratorwa nemapurisa iri munoti iwo imi sesangano remagweta
hatingatoti kuwana chikoro kwega tichongozvionawo tega tega kuti zvakamboitika kupi kuti vana vechikoro vanotorwa less than 18 years vanotorwa vopinzwa mutsekwende dzakadai vopfurufushwa zvakadai zvokuti zvingazotoda kutopindurwa nezimbabwe lawyers for human rights kuti hamuri kuitireiko vanawo ndofunga kuti vana vanga vari supposed kunga vachigadzirira chikoro chavo vachiverenga vachiprepare ramangwana ravo saka zvinotishamisa asi tiri kungoziva kuti ndo macolors vari kutitonga takuzviziva kuti zvokubopa-bopa vanhu ndozvavanoda munozviziva kuti vajob scaler vanga vari musungwa kubva muna July last year vakazosunungurwa nematare musi wa 14 July havaso wega vakawanda vakomana navasikana vanana masarauri vana sabile dewa vakawanda vana pasta maore vana mukoma peter mutasa vana magweta vana mukoma drug quarter saka tichingoona kuti ichi chitsva ichi chekuti vari kutitonga vakutotageta nevana vari kuchikoro
saka vana vazoregwa vachienda kudzimba dzavo here kana kuti vaiswa mumaoko emagweta
mukoma chinopfukuta vamira variko kumapurisa kusvika vana ava vanzi vaende kumba kuitira kwandaita faisa vandova nemastatements arekodwa vachizonzi vamwe vasara vaviri vagozodzoka kufenisa
saka kana vana ava vakunzi mawitness kana kuti zvapupu zvinoreva here kuti mapurisa adomawo vanhu vavari kufungidzirwa ndo vakapara mhosva vakawanikwa nevana
hongu tangonzwa pane zita ratanzwa rataurwa kukamba ikoko mukoma chinopfukuta zvavo varibata vatiudza asi tisingangode hedu kuzonzi taita jeopardise kana takanganisira mabasa emapurisa regaitiwo nditi zvichafamba nekupi tichaona zvichaitika